isusu kampani yedu tinoita madeliveries, tinodeliver zvakati wandei wandei kuti dzimba dzevanhu muzimbabwe mune Harare especially Bulawayo. Saka nekuti mota dzedu dzinenge dzichifamba famba kudhara, tati tibatsire vamwe vedu vari kuda kupa, pane zvipo zvakawanda zvinofanira kupiwa nekuti kune vanhu vari kune lot of need vari kusina imani yedu kunana Mutare areas veyo vakaaffectwa necycloni idai. Saka isusu nemakwata achiita mabasa edu nhasi achiosotiregera vanhu achitiponera, tokwanisa kufamba famba nemota dzedu tichionga zvinhu zvavo zvaari kuda kuti tipe vanhu. Saka vanhu vanga vachitipa magumbezi, chikafu, hembe dzavanga vasade, zvinhu zvakadaro ndozvokudiwa kuti vanhu vatiti vabatsirikane nekuti vanhu vamwe vakarasikirwa nezvinhu zvese. Saka tanoda kuti maZimbabwe dzabatane dzaita seitopak, tokwanisa kupowo vamwe vedu zvokupfeka, zvokudya, zvokufuga. Saka ndozvati achiita nhasi achifamba famba achikoledza magumbezi zvakangodaro daro, and tinotenda nekuti vanhu vari kupa stereke, tiri kuona vanhu vakabatana.
Zvinhu izvi zvamuri kuunganidza munenge muchizoenda nazvo kupi? Uyezve hamusi kuona here vamwe vachida kuvhunza nenyaya dzemapato kana zvematongerwo enyika pakutakura zvinhu izvi?
Aiwa, isusu pakutakura kwatiri kuita tiri kuondoka kwese kwese. Hatina basa kuti uri mukristu, uri mumuslim kana kuti muhindu, uri wezano, uri wemdc. Aiwa, hazvina basa izvozvo. Nguva inoende yekuti tiri kuda kuti tibatane, tikwanise kubatsirana. And so far pakunhonga nhonga kwatiri kuita zvinhu, vanhu vese vari kungoita vari kungotenda kuti maita basa mazotora, vamwe vanenge varasikirwa nepetrol, vamwe vanenge vasina, vamwe vanenge vasina transport. Saka isi tingobatsirawo kuti chesei tibatsirewo tibvise zvinhu mudzimba dzevanhu toendesa kuHighlands Presbyterian, ndokwa necollection center yevanhu vese vari kukolekta zvinhu. Tiri kukolekta tichisiya ipapo, zvoparadzwa, zvoseparetwa, zvoiswa pamatrucks. Matrucks acho mamwe atobva nhasi aenda achienda kwamutare nhasi, kuHighlands nhasi. Saka vanhu vakawanda vari kupa insect, ukatika kuHighlands Presbyterian izvozvo kune raini kuu hombe yevanhu varida kupa, and zvinofadzawo kuti takuonawo kuu Zimbabwe yevanhu vada kupa kwete vanhu vari kutsvaga petrol.
Ungataure kukurudzira nyanya vechidiki vangada kuwanikwawo vachipa kuchiitiko ichi?
Munoziva pane vanhu vakawanda vanenge vane zvinhu zvemaodrop avo zvasakwane, zvinhu zvasade zvokudhara nese mamwe matresu dzechikoro amusapfeke. Zvinhu zvakadaro zvinogona kutobatsira umwe munhu arasikiwa nezvinhu zvese mufungisa. Kana muchida kupa munogona kutifonera, tinovazotora zvinhu zvacho toendesa kuHighlands Presbyterian. Kana muchikwanisa kuendesa mega zvinhu zvakangonaka futi chinsita akati ndinoziva rimwe musoro wangu kune kwavo ndeku one church behind Bonmashe, munogona kusiya ipapo tomubva zvinhu kubva ipapo kana kuenda paHighlands Presbyterian ndipana enterprise.